chiri kuitika kuti tine gweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Bani Mpofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapointwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga ati ndiye auya kudare achichallenja kuapointwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuze. Saka mukusunga kwawo Mpofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kubva kune malawyers. Saka lawyer rairepresenta Simba Rashezuze ndiva makanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei ndopavaudzwa kunzi vari vasungwa. Mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakacreata munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuze asiko.
Ivo vaSimba Rashezuze varipo here?
VaSimba Rashezuze varipo. VaSimba Rashezuze vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna Ndira. Gore rapera ndopakaendeswa application kuCon Court. Yaiendeswa application VaSimba Rashezuze nyaya ipi yakatangwa. Vakadaidzwa kaviri kese kumapurisa. Vakarakidza ID yavo nepassport yavo vakasaina even kuti vaprove kuti ndo vanga vasaina application. VaSimba Rashezuze muzvara nhasi zvakare vabudisa iwo video vari kukonfirma kuti variko. Vakabudisa zvakare chitupa chavo nepassport vakati variko VaSimba Rashezuze.
Chii chamuri kuona apa kana mapurisa vachiita zvinhu zvakadari asi umbowo hwese huripo munozvifambisa sei pakadari apa?
Kuona kwedu izvi zvakushungurudzwa kwemagweta. Chivari kushungurudzirwa ndivo mapurisa vangatoziva kuti magweta ari kushungurudzirwei nekuti mukatarisa havasi vamupofu chete kana kuti vamakanza chete vari kushungurudzwa panyaya iyi. Vakakomishina affidavit vamwe advocate zvakare Choice Damiso vakadaidzwa zvakare kumapurisa musi wesaturday vakakonfirma kuti vakaona VaSimba Rashezuze. Vakakonfirma kuti vakaona chitupa chavo vakaona madocuments avaZuze vakaita kuti vaZuze vapike kuti ndovanga vari muridzi weaffidavit iri. Vakaita izvozvo zvikakomishinwa. Saka uku isu hatichanzwisisi kuti kana zvichinzi munhu akakreatwa iye munhu ariko zvinorevei kwatiri kwakushungurudzwa kwemagweta. Chinova chinhu chinotikatyamadza mukati menyika yaZimbabwe takatarisana nerule of law kuti inozonga iyo ichiprotekteka here mukati menyika muno kana zvinhu zvakadaro.
Saka iko zvino nyaya yakamira papi, yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini?
Vamakanza vavharirwa muchitokisi. Tiri kutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemuvhuro ndopatiri kutarisira kuti vanga vachiendeswa kudare. Asi zvikakonewa mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuti vachinge vasungwa.